madzimai oye.
Vachitaura pamhemberero dzezuva remadzimai kana kuti International Women's Day dzaitirwa muHarare nhasi, vanotungamirira Zimbabwe Women's Lawyers Association amai Abigail Matshayi vati mimwe mitemo iri kushandiswa haifambirani nekusimudzirwa kwekodzero dzemadzimai sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika.
Inova mutemo wedu mukuru, promote and protect women's rights, inochengetedza kodzero dzemadzimai. Asi kana takatarisa zvimwe zvinengamupini zvichiripo, ndezvekuti mimwe mitemo yedu ichiripo ichiri mitemo isingacherechedze izvo zvataurwa muconstitution maringe nekodzero dzemadzimai. Semuenzaniso, kana takatarisa mitemo yewanano mamarriage laws edu ari muno muZimbabwe, tinoona kuti mitemo iripo ichiri kucherechedza kuti mwana ari pasi pemakore 18 mwanasikana anokwanisa kupinda musvitsa chene kana zvanokwanisa kuwanikwa. Izvi hazvifambirani nezvataurwa muconstitution. Muconstitution mataura imo kuti no marriage shall happen for anyone mukomana kana musikana below the age of 18. So these legal biases achiripo mumitemo yedu ndo anotadzisa kuti vakadzi vatadze kubudirira and enjoy their rights.
Izvi zvatsigirwawo namai Edna Masiwa vanotungamirira Women in Action Group, avo vapawo muenzaniso wekodzero yeutano yavati kunyange iri mubumbiro haisi kucherechedzwa.
Tinotoona kuti bumbiro iri rakacherechedza zvese zvinoita negenda. Even the right to health yakaiswa mubumbiro redu. Kune mitemo yakawanda dzambotaura paya kuti tiri kutonzwisana vakuda kusununguka ikukurima kwemiti kwezisi. Asi kana takuenda paground hazvisi kuwanika izvo.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa vakurudzirawo hurumende kuti isadzikise zviri mubumbiro remitemo yenyika. Amai Muwanigwa vakurudzirawo kuti madzimai awanikwewo muhurukuro dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Taonda vedu tikafunga nyaya yekutaura nezveclimate change, tinenge tichiona mamiting anenge ane vakapfeka masutu vachitaura. Handichataura takapfeka masutu vari verupi rupi vachikurukura, asi seGender Commission tiri kuti climate change discussion dzacho panenge pachitaurwa nezvekuchinja kwekunze kedu, vanhukadzi ngavawanisa mavhoisi dzavo achipindawo ipapo vachitaura kuti zvinovabata sei ende zvipi zvavanoda kuona.
Mumwe mugari wekumwenezi amai Axilia Madzikanda, avo vange vachiratidzira mabasa emaoko pamhemberero dzezuva ranhasi, vanga vatiwo kunyange hazvo vari kuita mabasa emaoko senzira yekusimudzira upenyu hwavo, vanodawo kuwaniswa kwokutengesera zviwanikwa zvavo. Vachemachemawo nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakatiwo vanodawo tidzidziso kuvanhurume dzekukosha kwemadzimai dziwedzerwe.
Tinosangana nematambudziko ekusherwa market yekakunyanya kutengesera zvinhu zvedu, saka tongozvitengesera local nemalow prices. Hatina chimwe chinhu chinozokwanisa kuti tiingirire mberi, saka ndo rimwe dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri, isusu tiripo kumaruzevha ikoko tinoshayiwa mvura pane dzimwe nguva, nokuti tinenge tisina matengi mabhohos akawanda. Saka nderimwe dambudziko iroro necheko. Chechitatu, vana baba havana kukwanisa kuwana dzidziso yakakwana kuti isusu vana mai takavakoshera voti chiini mukati mekurarama kwavo.
Vakleto Manjova, mutevedzeri wemiriri weOxfam muZimbabwe, vatiwo vari kukurudzira kuti hurumende nemamwe masangano akazvimiririra abatsire kurerutsa mabasa anoitwa nemadzimai.
Zvekuti hurumende ngaione kuti pazvirongwa zvayo zvenyika nemaprojekti ese ebudiriro anoitika munharaunda, kunyange nese madevelopment partners, ngaabatsire kurerutsa basa rinoitwa nemadzimai risingabhadharwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzanhasi, mutevedzeri wegurukwe bazi rinoona nezvemadzimai amai Jennifer Mushanga, vatendawo kuti kunyange hazvo paine zvakagonekwa mukusimudzira madzimai, rwendo ruchiripo.
Tiri kufara zvikuru kuti tasumukira munyaya dzeupfumi, kuti mupolitics imomo tichakaisa hedu musoro tichiri kuda kuenda mberi, uye zvekare kuti pane zvizhinjisa zvatakagona kuita kuti tibudirire. Asi tichiine kune dzimwe nyaya dzakaita semhirizhonga dzanga dzichitaurwa pano kana kuti kuramba takadzikira semadzimai.
Amai Mushanga vachema-chema nekukura kwenyaya dzemhirizhonga munyika, vakakurudzira madzimai kuti ashandise ma-one-stop centers dzinova nzvimbo dzakagadzirwa nehurumende kubatsira madzimai anenge ashungurudzwa kana kumbunyikidzwa.
Amubatswe zvisina huremu, munowana paine maservices ese amuri kuda anoita kuti musanzwe kuti asi ndini ndapara mhosva. Kwatakabva kumashure yaive iri nyaya yekuti kana waitwa kubvinywa kudaro unobvunzurudzwa sekunonzi ndiwe wapara mhosva. Asi izvi hurumende nemadevelopment partners atiinawo takazvisandura kuitira kuti munhu anenge abatwa kana kuti abhinyiwa kana kuti avhayoreswa haaitwe zvokudaro.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore rega rega. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai apo vanosangana nematambudziko nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Pasi rose racherechedzawo zuva iri pasi pedingindira rakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kuti pave neramangwana rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.